Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa haangagoni kurega kavanhu kana mataura kuti moda kupinda musiti, mapurisa vano kutopinda. Ndo basa ravo ravari kutambirira mari.
Hurumende yozadza mapurisa mumigwagwa ichityira kuratidzira kwange kwakadaidzirwa nesangano reta jamuka uko gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika richiyambira kuranga vose vanoda kuratidzira. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vopindura mibvunzo mudare reparamende yakanangana nekudzorwa kwedhora reZimbabwe.
Vaivi vangomu vaitatamidza nyika ino yose kwese vaizivikanwa sachidhechipedza, ungaende kumalipati, ungaende kuvictoria hall, ungaende kudande, ungaende kubaiti bridge, vajeshwa ngomu vaizivikanwa. Izvozvo vangomu legasi iyoyoyo vakatisiyira ndeyedu, nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Zimbabwe yorangarira vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo avo vakashaya muna 1999. Vatsigiri venhabvu votaura nezvekuburitswa mumakwikwi eAfcon kwakaitwa chikwata cheZimbabwe Warriors neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube naGovernor weRBZ vaJohn Mangudya avo vanga vari mudare reparamende nhasi vatenda kuti vanhu havasi kunzwisisa nezvekuparurwa kwedhora reZimbabwe chete kuti rishandiswe munyika pachibviswa dzimwe mari dzekunze. Vamuzvinafundo Ncube vaudzawo dare iri kuti havasi kuziva kuti nyaya yakataurwa negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi yekuti Zimbabwe yainge yabhadhara mari kuzesa yabva kupi, sezvo yabhadhara mari kuEscom yekuSouth Africa zvainge zvabva kupi, asi vavimbisa kuti vachabhadhara mari iyi nhasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kuti sei vachasi vainge vataura kuti mari yange yabhadharwa asi iyo isina, vanwe vati havazivi zvakataurwa navachasi asi vachivimbisa kubhadhara imwe mari pachikwereti cheEscom.
You asked about the 10 million specifically. We're just double checking our sources of forex this morning.
Mabvunza nezve 10 million US dollars. Nanga nichitarisa mari dzedu naGovernor nhasi. Uye mari iyi ichabhadharwa nhasi chaiko. Kozoti 20 million RTGS yaidiwa nezesa yakabhadharwa ndura pfuwa.
Request from Zesa. This one was paid last week.
Shondo rapera vachasi vakaudza vatori venhau mushure wemusangano wedare remakurukota kuti hurumende yainge yabhadhara chikwereti cheZesa kuEscom, asi mukupera kwesvondo Escom yakaramba kuti Zesa yainge yabhadhara mari iyi. Vanwe avo vange vauya kuparamende kuzotsanangura mutemo weStatutory Instrument 142 vati danho ravakatora rakanakira nyika uye rinofanira kutsigirwa nemunhu wese. Pavabvunzwa kuti sei vakadzora dhora remuZimbabwe nechimbi chimbi asi ivo vaiti richa uya mukupera kwegore rino, vamwe vati kutaura kwese kwavaiita pamwe nemutungamiri wenyika kwaive kwekuti vanhu vagare vakagadzirira kuuya kwemari iyi sezvavakazoita svondo rapfuura. Vatiwo vakaita izvi vasina kuudza veruzhinji sezvo vaive vasingadi kuchenjedza vanhu vavanoti ndivo vaivhiringidza upfumi.
When you are dealing with issues around a currency and so forth, you don't call a referendum.
Kana uchida kuunza mari itsva hauite referendum. Unoita zvinhu nechimbi chimbi, zvikuru sei kana paine vanenge vachida kuvhiringa zvinhu sezvange zviri kuitika muno.
with decisiveness.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja vati kuzorwa kwemari ya muZimbabwe kuchabatsira kugadzirisa nyaya dzeupfumi munyika vachiti vanhu vakawanda vawane madhora ekuAmerica vati vanotarisira kuti vemabhanga vemabhizimisi pamwe nemapurisa vachabatsira mukuona kuti statutory instrument 142 yatevedzwa vati kusvika mukupera kwesvondo rapfuura pane mari yekunze inodarika mamiriyoni mazana mashanu yemadhora ekuAmerica yainge yatengeswa pamusika weInterbank Forex Market vatiwo vanhu nemakambani munyika vane biriyoni mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mumanostro FCA accounts avo vamanguya vati chakakosha kuve nemitemo yakasimba yekushandiswa kwemari nemabhanga uye vanhu vanofanirawo kuvimba nekutsigira mabhanga avo pamwe nekuti maindustry agadzire zvinhu achitengesa kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
We spend more time on a currency that it be strong.
Tinopedza nguva yakawanda tichitaura nezvemari kuti ngaisimbe, ngatishandise randi. Asi chinodiwa kugadzira zvinhu tichitengesa kuti tiwane mari yekunze yakawanda. Uyewo tinofanira kuimbana isu pachedu nevana vemuZimbabwe kuti zvinhu zvifambe. Hapana kuimbana pari zvino.
Vamanguja varambawo kuti RBZ yaitengesa mari pamusika mutema vachiti vanhu vanofanira kumekedza mabhanga kwete kutaura manyepo vachiti izvi ndizvo zvimwe zvinokanganisa upfumi munyika. Vanxuve navamanguja vazivisa kuti vachatanga chirongwa chekushambadza statutory instrument 142 vachishandisa mitauro yese munyika sezvo vabvuma kuti hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro peshanduko yakaitika svondo rapfuura. Asi vaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti vanhu vamwe vavatevedzeri nekutaurwa nevaviri ava hazvishande.
Zimbabwe dollar ravadzosa iri harina value yakaribheka. Yakangofanana neshizha remunzira. So kufungidzira iwe kuti shizha richachinja nyika ino iyi. Ndokureva nhema kwakaimbwa naXQ ndokutadza. Varume ava vari vaviri, Mangundla naMutuvi Ngube, vari kukangamwa ivo kuti patasvitswa panhasi nenyaya yekuti iyo ZANUPF iyoyo yavanobhilonga vari vese yakadonedza mari yemuno yainzi ZimDollar mugore ra-2008. Yakadonedza mari yange iri muno mugore ra-2008 yainzi Bearer Check. So uku takambokufamba.
Tabvunzawo vabiti kuti zvii zvinoda kuitwa.
Chinonetsa kuti nyika ino imbunduke, kuti nyika ino ifambe, tinotoda kutenga zvinhu zvokunze kwenyika. Zvingava ari magetsi, zvingava ari mafuta epeturu, zvingange ari mushonga yemahospitals. All these imports, which are about $7 billion a year, they require foreign currency. Saka foreign currency yacho hatina. Pataka tichishandisa US dollar pai zvanga zviri nani, nokuti vanga vachitengesa neUS dollar, vanotenga votingoone US dollar, avo vanoimporta, kungave vari vemagaraji, kungave vari vezvipatara, kungave vari vezesa vemagetsi, zvinzoramba zvichifamba. Iko zvino manji hakusina, saka zvinhu zvichakwira zvichashayika.
Saachigaro wekomiti iva Felix Mona vezanupf vaudza vanxuve navamanguja kuti vanhu vakawanda vari kutorerwa mari yavo yekunze kumaruwa sezvo vari kuudzwa kuti mari iyi haichashanda. Asi vaviri ava vati mari yekunze ichiri kushanda asi kuti inofanira kutanga yachinjwa kuve maZimbabwe dollars. Ndakamira kudya.
Mapurisa anga akapakatira zvombo neutsi hunokachidza afumobata jongwe muromo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika achida kudzivirira kuratidzira kwange kwakarongwa nesangano reTajamuka richiti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Asi kurudziro yekuratidzira iyi haina kutambirwa nevanhu sezvo vaenda kumabasa uye mabhizimisi nemakambani akawanda anga akavhurwa. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema vange vayambira kare kuti mapurisa aizoendeswa mugwagwa kunochengetedza runyararo nhasi. Mumashoko kuvatori venhau vaMatema vayambirawo kuti vanhu vasatumire mashoko ekurudzira kuratidzira pamadandemutande akaita seWhatsApp. Vatiwo mutemo wenyika unobvumidza vanhu kuratidzira asi zvichifanirwa kuitwa zviri pamutemo. Asi vachitaura ni Studio 7 mukuru wetajamuka vapromise mukwananzi vati urongwa hwavo hwabudirira kunyange hazvo vapomera mapurisa nezanu PF mhosva yekuvhiringidza urongwa uhwo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanzi vange vari mumusangano. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamukwananzi.
Isusu maonero edu tinoona sekuti urongwa hwedu hwabudirira zvikurusa nechikonzero chekuti kubva patakadeedzera action yekuti vanhu varatidzire kusafara kwavo. Nyika yese yakazvitambira, takaona munhu wese achipombonoka zvikuru kuti finally pane vanhu vasimuka kuti vaite something about the situation in the country. Hongu nhasi zuva ratanga haro zviri slow, vanhu vakanga vasingazivi kuti vanofanira kuti vasainde mabasa kuti vadii. Asi tiri kuziva kuti vanhu vari kutsigira chirongwa ende tinoda kuti tirambe tichiudza vanhu kuti aiwa shutdown itori on. Ticharamba tichiita tichikurudzira vanhu kuti ngavaite zvatakataura zvekuti vambomira mabasa, vambomira zvese kuratidzira vamunangagwa kuti takagumbuka zvakadii senyika. By Friday vamunangagwa vanofanira kunge vaadresa nyika vachitaurira neruzhinji rwevanhu, vachitsanangura kuti matambudziko akatarisana nevanhu vachamagadzirisa sei. Kana vasingagumagadzirisa, tavapa zveimwe option yekuti vanogona kusuduruka paiswe umwe tione kuti nyika ingagadziriswa sei.
Asika vamukwananzi, tiri kunzwa kuti zvinhu zvangoswera zviri semazuva ose, vanhu vachingoita mabasa avo sepasina zviri kuitika.
Mashoko ekuti zvinhu zviri kungoita semazuva ese asi echokwadi, mashoko ari kupembedzwa nevezanu PF vari kufunga kuti kuratidzira kwevanhu kwakundikana. Asi ndichokwadi iroro, vanhu varatidzira, vamwe havana kuenda kumabasa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vaendawo wanga uri musi wekutanga ka, saka vanhu vanga vasati vaacoordinated. Saka tiri kuti vanhu ngavacoordinatewe zvakanaka mangwana, vazive kuti hakuna munhu anofanira kuenda kubasa. Ende uyezve hatingatauri kuti shutdown yakundikana, isi tiri kutaura shutdown ye1 week. Taita 1 day chete vanhu vobva vatomanya kuti shutdown yakundikana. Vanenge vari vanhu vezano vada kudiscourage ruzhinji rweZimbabwe kuti ruratidzire kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita nyika.
Pane zvamunoona here zvichizoshanduka mushure mekuratidzira kwamuri kuita ikoko?
Zvinhu zvinofanira kuti zvishanduke, ndava nyika ina kumira zvakanaka. Mhomho yeZimbabwe iri kutsigira chirongwa chekuti timboratidzira sevana veZimbabwe kuti hatisi kufara nemabatirwo atiri kuitwa. Saka vana havasi kufara, tiri kuzviziva. Kusabudirira kwechinhu nhasi hakureva kuti vanhu havasi kuchitsigira, asi kunoratidza kuti ZANU PF nemapurisa vari kutyisidzira vanhu kuti vasaexercise kodzero dzavo.
Mukuru wesangano retajamuka vapromise mukwananzi vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Kurudziro yavo yekukonzera mhirizhonga nenyonganyonga munyika yarambwa nevanhu veZimbabwe. Vanhu vaakuita vachionawo vega kuti tinonzi tiende mustriti, tinonzi tirege kuenda kumabasa tichiitirei. Pakupera kwezuva chinozoonekwa chichinge chichitambudzika imhuri yako iwe pachako usina kuenda kubasa. Chinoonekwa unoonekwa iwe usina mari muhomwe nechikonzero chekuti hauna kuenda kubasa kwaunoshava zuva nezuva. Saka taona kuti aiwa vanhu vedu, vanhu veZimbabwe vaakuva machuwa manje, vaakuona zviri zvinhu zvisina maturo nekuti vari kuona zvakare basa riri kuitwa nehurumende, kuti hurumende iri kuita basa rinoita kuti upfumi hwenyika huvandudzwe, mamiriro ezvinhu munyika aite zviri nani. Iko zvino tine atinoti macurrency reforms akaiswa nehurumende. Hakuna nyika inorarama pasi rino rose isina mari yayo.
Asika honorable Mutodi, pasi pemutemo vanhu havabvumidzwe here kuratidzira kana vasingawirirani nezvimwe zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Kuratidzira kunobvumidzwa, asi haukoratidzira ka mitemo iri pasi rose kai. Nyika dzose dzine maconstitution anotaura kuti unoratidzira, but haungangoita kaunopinda mustriti sebenzi kungofamba uchitaura kuti hey, hurumende yashatira yandikanganisira pakati. Pasina chiripo chauri kutaura. Hurumende ka iri kushanda kai. Tatiri kubva mugomba, tiri kubva mapopulist policies anga achiita kuti upfumi hwedu hudzikire, nyika yedu iite paria state. Saka taapa nguva yekuti taakuita rebuild, taakugadzira nyika yedu patsva kuitira kuti vanhu vedu vawane mabasa, makambani akavhara avhurwe, pose development iitwe, maroads agadzirwe, nyika iitewoka zvakaita dzimwe nyika dzevamwe. Saka nao taakuona vanhu avakuda kusumuka manje kuita mademonstration. Demonstration haingoitwi pasina chikonzero. Vanhu vanozvionera vega kuti aiko zvino, tarisai muone hurumende iri kushanda.
Veiwo vetajamuka vari kutiwo vakanganiswa kuratidzira vachiti nhengo dzavo dzanga dzichityisidzirwa nevatsigiri veZANU PF vachitiwo mapurisa anga akazara mumigwagwa.
Mapurisa haangagoni kurega kana vanhu kana mataura kuti moda kupinda mufiti mapurisa vano kutopinda ndobasa ravo ravari kutambirira mari.
Mutevedzeri wegurukota ndezvekuburiswa kwemashoko vaine chimutodi vari parunare muHarare. Nasi nyika yose iri kucherechedza zuva rakashaya gamba guru renyika vaJoshua Nkomo, vamwe vachiti dai zuva iri raitwa zoro renyika yose. Vakawanda vafora migwagwa yeBulawayo vachiitawo mitambo yakasiyana-siyana senzira yekucherechedza nayo mabasa akabatwa navaNkomo munguva yekurarama kwavo. VaNkomo avaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaivewo mutungamiri webato rePF ZAPU munguva yehondo yeChimurenga kusvika bato ravo razobatana neZANU PF muna 1987 mushure meGukura Hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa matunhu eMatabeleland neMidlands. VaNkomo avaizikanwa nemazita anosanganisira rekuti Chibwe Chitedza kana kuti Father Zimbabwe. Vanhonzi nevakawanda vaive munhu aida runyararo uye aiva asina rusarura rwemarudzi kana rurimi runotaurwa nemunhu. Vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vakaradzikwa pamarinda emagamba eHeroes Acre muHarare. Mukutarisa nezvemabasa akaitwa navaNkomo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata rimwe remagamba ehondo yeChimurenga uye vaive komanda wemauto eZandla vaBernard Manyadza vaizikanwa nerechimurenga rekuti paka Chipoyera.
Ndinopa rukudzo kuti nyika yeZimbabwe yakapa vaNkomo taito yekuti Father Zimbabwe, nekuti tichibva kuna navamuzungu yedu trade union vatinoziva kana vatakatanga kunzwawo tichi vadiki izvi vaive vaNkomo vaibatanidza nyika ino yose kwese vaizikanwa sachibhe chipedza. Ungaende kumalipati, ungaende kuvictoria falls, ungaende kudande, ungaende kubaidi bridge vaJoshua Nkomo waizikanwa. Izvozvo vaNkomo legasi iyoyo vakatisiyira ndeyedu, nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Tingati here vana veZimbabwe vari kucherechedzawo nhaka yavaNkomo iyi zvakadzama zvinokugutsai?
Hazvisi, zvinongoti musi unenge waitwa kundi paHeroes Day paya ndo panongonzi nyobhonyobho mbichana. Hazvichiona kuti vanhu varipo vari selfish, vane chindihindini chakawandisa chokuti vada kuti ivo vamwana vatinotoziva vada kuzvipropeta kuda kuzvisisa pavakange vasiri pavatingakwanisi kukwana parirevo yakanga siyana navaNkomo yaya. Nokuti dai zvainyatsozivikanwa zvaikwanisika, vanhu vakaita sana vaNkomo vanhu vaita mafoundation ekuti agovaka nation vachiita mascholarship paya akada kuvana anonzi mapresident wafund aya yeveri dedicated kuna vaNkomo, kana kuti kutoita institute inenge iri kubatanidza vanhu kana peace institute inenge yakamirira kuita kuti munyika mune runyararo muende runyararo, nekuti ivo ndo zvavakanga vachida. Saka tiri kuona haiwa maefoti etowards that ari padhize na zero.
Kuna vamwe vari kuti dai zuva remusi wa 1 July raitwa zororo rekucherechedza vaNkomo nemabasa avo, zvii zvamunotaurawo pamusoro pacho?
Ini ndinozvishuvira izvozvo sereki kuti 1 July yeinternational holiday yepeace yerunyararo munyika, zvotaurwa nezverunyararo nekuti ligasi yatinayo yavaNkomo yekuti vaidhirija runyararo.
Avo vanga vari vaBernard Manyadza vanhu vegamba rehondo yeChimurenga vari parunare kuhwedza Mashonaland East naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaita mutungamiri wenyika iyi wekutanga munhoroondo yenyika yavo apo vakadarika muganhu weSouth Africa weSouth Korea vachipinda muNorth Korea. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vakapindawo muNorth Korea. Vaviri ava vakabva vazoita musangano nezuro uyo unonzi navaTrump wakabudirira. Musangano uyu wakaitwa kumucheto wenyika dzakabudirira dziri kuitawo musangano unozivikanwa nekuti G20. Nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi yave kupawo kuti vanorarama neusope vanyanye kuomerwa nezvinhu sezvo vakawanda vavo vachitadza kuti vaone zvinhu zvakakodzera munyaya dzezveutano. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano hwemazino amai Stella Gonye vanoti vanosangana nevanhu vanorarama neusope vanobuda ropa mumazino avo, uye vazhinji vacho vanenge vaine mazino akaora anoda kurapwa nechimbi chimbi asi ivo vasina mari.
Patinoshanda tinoona kazhinji kuti vanhu vanorarama neusope vanoita problems yemagums anobuda ropa, zvakare mazino avo vamwe anokurumidza kuora.
Amai Gonye vanoti vazhinji vanorarama neusope vanoda kunamwa mazino acho ayo anenge aita maburi, uye vamwe vacho vane mazino akaturikidzana anozoda kutwasanudzwa. Zvose izvi zvichida mari yakawanda iyo iri kushayikwa nevanhu vakawanda munyika.
Vazhinji vacho vane mazino ari kuda kugezwa professionally, you know, tinoti scaling and polishing. Vamwe vacho vanoda kuitwa mafillings ekunama maburi aitika pamazino avo, uye vamwe vacho vane mazino akaturikidzana anoda kuzotwasanudzwa neinonzi orthodontic treatment.
Vane usope vanogara vakasanganawo nedambudziko remaziso ayo anofanirwa kugara akaongororwa navana chiremba vakadzidzira kuita basa iri. Chiremba wemaziso vatakwana Ngoma vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vane usope vazhinji havana mari yekuongororwa maziso avo, sezvo vazhinji vavo vasiri kushanda ne pamusana perusarura rwavanosangana naho.
Vamwe vachona vanogonanga vasina mari kuti vanokwanisa kuzvibatsira. Vazhinji vachona vanenge vari paobedisimu vachona, saka zvimwana zvinokonzeresa kuti vazopesera vamwe vachina vasinganyatsikuona zvakanaka.
Matambudziko mazhinji anosangana nevane husope akaburitswawo pachena pamusangano wakaitwa svondo rapera paurongwa hwekucherechedza zuva revane husope pasi rose reInternational Albinism Awareness Day. Vachitaura pazuva iri, vanoona nezvekushambadzwa kwemashoko kuGlobal Aid Missions muzvare Gillian Makuza vakati vakaona zvakakodzera kuti vashambadzire nezvezuva iri kuitira kuti makambani ezveutano abatsirewo matambudziko anosangana ngana nevanhu vanorarama neusope.
Saka takaona zvakakodzera kuti isu tichipembera zuva reInternational Albinism Awareness Day tiite zuva rekuti vanhu vanouya vachipiwa kubatsirikana nyaya dzeutano, maziso, ganda, mazino, tichibatana pamwe nevane usope nevamwe vane humwe hurema.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vakawanda vane usope vanosangana nedambudziko rechirwere chegomarara repaganda, iro rinokonzera kufa kwevane usope vakawanda vasati vasvika makore makumi mashanu ekuberekwa. Vazhinji vavo vanofa nepamusana pekushaya mushonga wekurapa zvirwere zvinovabata. Vanhu vanorarama neusope vanoti havazi kufara nemabatirwo avari kuitwa munzvimbo dzavanogara, sezvo vari kugara kuti vaonekwe sevanhu vasingakoshi nepamusana pekuti vari kubatwa nekuseri kweruoko. Amai Placidus Chipo avo vanogara kumufakose vanoti zviri nani kuti vane usope vawanirwa.
Tawanirwa pekugara takaona masenzi tikagara.
Mafungiro akadai haasi ana mai Chipo vega. Mumwe mudzimai anogara kudziva rasekwa amai Tariro Lokadia Mazambani vanotiwo vanhu vasina usope vanoratidza kuti havadi kugara pamwe chete nevane usope.
Akaona chitoga imba akangotarisa kuti uri musope, obva titanga kutoti imba hapana, chero yanga iripo anotonyemba kutoti pane munhu aibhadhara, nokuda kuti vanenge vasingatidi kudzimba dzavo. Vamwe vanhu vanotiita zvazvo kutoti kana ukagarapa anenge achitokupa mhosva zvazvo kuti chero pakaitika chero utele tikameswa anototi.
Kaitwa mugore 2015 nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama neusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vechikwata cheZimbabwe cheMawarriors vanoti havasi kufara nematambiro akaita chikwata ichi zvakapa kuti chibude makwikwi eAfcon kuEgypt neZuro. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Michael Kariati anotipa zvizere.
MaWarriors akadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo ndokubuda mumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations munharaunda yokutanga. Asi vakawanda vanoti havaitarisira kuti chikwata ichi chaizorakashwa zvakadai. Zimbabwe haisati yakundwa zvakadai mumakwikwi aya kubvira muna 1980 apo vakatanga kupinda makundano aya. Asi chiri kuvanetsa ndechekuti kutadza here kweMaWarriors kana kuti utungamiri hwevezifa ndiyo wakakanganisa matambiro evatambi nenyaya yekusavapa mari yavaive vavimbiswa kuti vachatambidzwa makundano aya asati atanga. Mutsigiri waHighlanders vasimba imhachi vanoti vari kushaya kuti chii chaizvo chakaitika.
Zimbabwe here bendize muchi munyama here mishonga here kana chii? Asa zvaramba zveAfcon hazvisi zvedizvo.
Mumwe mutsigiri weMaWarriors vaPhilip Regede vanoti kukundikana kwechikwata ichi hakunei nevatambi asi kuti vezifa vakatadza kusimudza chido chevatambi nekusavapa mari yavo yemuhoro.
Vakomana vacho vari kutamba bhora vari kuteredza kuti hatakupuwa mari, vari kurama bhora. At the same time tozva kuti no, pane maplayers, pane masupporters abhadharirwa mari kuti aende kuEgypt anoona bhora. Then hatizokwanisa kuona kuti zipa yacho iri kumira papi kuti inokwanisa kuafoda kubhadharira masupporters kuti anoona bhora kuEgypt, vachitadza kubhadhara welfare maplayers kuti vaonere maplayers vari kupuwa mari dzavo here.
Vamwewo ndivo vave kutoti aimbove mutungamiri wesangano rinotungamirira nhabvu iri vaPhilip Chiangwa vaive vari nani kudarika utungamiri huripo pari zvino uyo uri kutungamirwa navaFelton Kamambo. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vanyasha munyaradzi vanotenderanawo navaregede vachiti kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika kwave kukanganisa nyaya dzenhabvu zvekare.
Vakomana vane dzara vana kuguta madonero vako vari kuita ndavapo chikafu nyika ina mari.
Asi mutsigiri weDynamos vatapuwa Chiganze vanoti nyaya dzemari ndedzimwewo vachitivo kana vatambi vaienda kumaAfcon inguva yavo yekuzvitengesa kwete kuchemera mari. VaChiganze vanoti panguva inotevera Zimbabwe inofanira kushandisa vatambi vechidiki vane shungu dzekubudirira muupenyu hwavo mumutambo wenhabvu.
Kana iri nyaya yemari right, inyaya yemari handitika tiri kutaura pachokwadi. Kana iri nyaya yemari ndara one, there are so many local players here who want to be shown out there. Hausikuda mari unobaruraro ezvinoizvi chimumira regatitore mumwe munhu ari kuda kuenda kulimelight kunotaridzwa. Those guys are already in the limelight, so to them it's like I want to be paid first.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaEugene Kuhuni vanoti nguva yemurayiridzi weMaWarriors Sunday Dzambwa yakwana vachitipawo waanofungira kuti ndiye angangotora chikwata ichi vachitivo pamwe Norman Mapeza.
Dzambwa inini no it's a very good team. First game we played, the second game we played, and this third game has something wrong.
Aka kave kechitatu Zimbabwe ichitadza kubudirira kusvika munharaunda yechipiri zvitevera kutatarika kwavakaita muna 2004, 2006 na 2017. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kurangarira mushakabvu Joshua Nkomo vakashaya muna 1999 tichitarisa mabasa avakabata vachiri mupenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isika ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 1 2019 ngo Plexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankhetha kechaka lawo. Wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe. Kungalandaba ukuthi isibongo sakho ngokubani. Njalo yena, umdala wethu, wayezithungameli olobuqoni.
UZulu weZimbabwe unanze ilanga lokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lo nyaka.
Irate lakhona elikhona lehlile kakhulu ukwedlula amaprize. Ngakhangela amaprize, abantu abaphega amaprize abo baphega bese-SP rate ebeliphezulu kakhulu. So into nxa zingehlanga akubukoni ukuthi amapolisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa imali.
Uhulumende uthi umthetho osanda kuwethula owenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Nanku le ntengo isiwile. UZulu weZimbabwe unanzelanga lokukhumbula umoya uDr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Sokwedlule iminyaka engamashumi amabili wakhothama lo nyaka. Isikhumbuzo salo nyaka senziwe phansi kwendingima ethi I am because you are. Lapho uZulu kunye lemuli kamoyi abacele uhulumende ukuba ahloniphe umoyi ngokubetha ilanga likamhla ka 1 Ntulikazi ukuba likhefu lika Joshua Nkomo Day labalwa impi yenkululeko. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lamhlanje abeZimbabwe kobulawayo bahloniphe iqhawe umuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ngokufola besuka eminyela sports ground lase Joshua Nkomo Revolutionary House ePhelandaba bagqiba lokhu ngokufola enkundleni yeWhite City lapho okube lomkhosi omkhulu wokunanza impilo kamuyi. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke umsebenzi kamuyi wathembisa ukuncedisa ukuba ahlonitshwe ngokwethulwa komthetho ozakwenza ilanga lanamhlanje libe likhefu.
Lilanga elihle eliqakathekile umntanami elikhulu elisikhumbuza imisebenzi kamdala uNkomo. Sithanda ukubonga abaqoqi bohlelo lolu, kuyasisiza kakhulu ngoba kwenza singakhohlwa, kwenza sikhumbule. Sizahlala sikhumbula imisebenzi kababa, sibonga njalo ngokusikhulula. Hayi, njengoba bekhulumile, bethe bacela bencediswe, lathi sizabe sikhwezela. Yes, sizabe sifuqa mama.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi, uthi sebele minyaka edlula elitshumi, becela kuhulumende ukuba leli langa lenziwe ikhefu.
Hayi, kubuhlungu, siyabeloko siluyisa, soke siyekele ukuluyisa ukuthi ngoba umsebenzi kababa, ubaba wasebenzela kakhulu ilizwe leli, kumele kukhanye ukuthi nxa kuthiwa ngufather Zimbabwe kube lelanga kanti ngufather ngubaba welizwe njani ongalalanga lakhe. Enesito khona lapha eBotswana lamhla ngikhuluma kuJuly 1st kulesi sereze kamatei singaqamba amazwe ezibe maningi okulelizwe sorry okulelanga lomuntu owadala isiziba selizwe ongubaba welizwe lelo kanti lapho wethu ngonjani. Wabona ukuthi afazi Zimbabwe kodwa ungalala ngeliphelileyo. Hayi, aba adala abake bekukhangele khona ukusibili ngabanzi ngoba kuyasibisela emuva ukuthi umuntu omdala nxa lokho simbiza singagcwaliseli okumele sikugcwalisele ngaye. Siyabe sidelela njalo akungeke kube lezibusiso khonoko. Kumele ubaba simphakamise ubaba wethu sonke ngendlela epheleleyo ukwenzela ukuthi sibe lezibusiso zamadlozi eZimbabwe lomlimi ebekwazi ukuthi singabantwana abahloniphayo umuntu esithe umzali wethu.
indodakazi kamuyi unkosikazi Thandiwe Nkomo Ibrahim uvumelane lomne wabo.
Hayi langa leli liyasithabisa kakhulu. 20 years is a big milestone ukuthi sithiwe icon njengonkomo. And into emangalisayo 20 years but kuzikhanya engathi ivele kuyizolo. Lokho I think asilo lodwa kukhona lokunye futhi anti yacabanga kule statue. Istatue zazimbili esinye wamele sifakwe eHarare lokho singakafakwa. Kuyafika isikhathi sake sabizwa lasekwathiwa khona buyani lizokhetha indawo buyansahamba sakhetha wabuya kwathi nya kulokunye izinto ezimileyo njengelanga leleli lezitechu lani olokho ngazwe. But siyathaba ukuthi kukho okuningi kwakhona okunye sokwenziwa akuthathanga ukuthi overnight kwabe kwakuyinto yokuthi kwadonsa.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Strike Mkandla uthi kulusizi ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ekuhlonipheni uFather Zimbabwe.
Uvele kuyamangalisa ngoba baningi abadinga uyise welizwe uFather Zimbabwe. Manje nxa abantu besehluleke ukuhlonipha uyise angazi bayahlonipha bani. So kuyadanisa lokhu ngoba abanye kuze kugidwe la ngokuthi bazalwa nini. Kuzokwehlule ilanga elingaka elikhulu kangaka elo muntu waletha ilizwe lonke onguye owendulela wonke amapolitician. So bekudingeka ukuthi ngabe ilanga leli liyahlonitshwa kakhulu ngoba otherwise sokusitsho ukuthi siyabe sokhe sikhuluma kodwa singala ndlela yokuhlonipha eqondileyo.
Osakhulayo wakobulawayo oweJoshua Nkomo Youth Movement ongomunye wabafole emkhosini walamuhla uNicole Ngwenya uthi kubuhlungu ukungahlonitshwa kwelanga likaFather Zimbabwe.
Ilanga likaJoshua Nkomo liqakathekile ngoba uFather Zimbabwe wangasobaba wakobulawayo kuphela wangubaba weZimbabwe yonke. He was one of those awahamba kuqala empini esiyabe isiZimbabwe silayo namhlanje siphilake ngalesi sikhathi. Ukuthi akuthi ahloniphe vele asithabanga ngathi wakasizwe sancinga and we keep on appealing to the government uthi siyacela please make first July a holiday ngoba ilanga leli sibili ilanga liqakathekileyo singesibona abantu lokho besaphila isikhathi njengabophuma president uGabe ophilayo abe le holiday kuthi lo ongiyowabisa ukuthula wasiphathela udlasiwayo ngabantu abakhululekileyo angabi le holiday eqakathekileyo.
Ingcwethi yembali umnumzana Soga kuba Ndlovu uthi ukungahlonitshwa kukaNkomo kwaba lulunya kowayengumongameli uRobert Mugabe.
Awu kungaba into enhle kakhulu kufanele sibili ngoba ilizwe leli ukuze likhululeke libe yiZimbabwe onguye owasungula linto ukuze abantu bathathe izikhali zokuzikhulula nguye uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Lokho kwakuyinto yomona ekaMgabe. Ya kungumona kungalalutho kodwa esazi ukuthi onguye owasungula linto elaye wambiza wazasebenza ngaphansi kwakhe uMgabe esebenza ngaphansi kukaNkomo uyakwazi khonoko. Uyenza nje ulunya nje yakuntaka angiboni ukuthi angaba lalo igama lokuzivikela kulokhu.
Abohlangothi olubona ngabethekelela ilizwe abeZimbabwe Tourism Authority bemanyene labeJoshua Nkomo Legacy Restoration Project Trust yibo abahlele umcimbi wanamuhla obuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority unkosikazi Rita Likukuma ongene umcimbi walamuhla utshele uZulu ukuba bazaqhubeka behlonipha umuyi uJoshua Nkomo kuze kufane lokwenziwa eSouth Africa ngendlela okuhlonitshwa ngakhona umuyi umnumzana Nelson Mandela. Umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wakhothama ngelanga lakuqala likaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 ngemva kokwehlulwa umkhuhlane wemvukuzane. Ngemva kweminyaka engamashumi amabili kubhubhe iqhawe lesizwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo, iningi lezizalwane zeZimbabwe kele Mandebeleni zikholwa ukuthi nguye umuntu owayephethe isixazululo sokuthi
senhlupho ezibhekane leZimbabwe lamhlanje. Uzulu weZimbabwe ukhumbula impilo kaMoyo uDr. Joshua Mqabuko Nkomo, iqhawe lesizo owayesaziwa ngokuthi nguFather Zimbabwe, owaba ngumsekeli kamongameli welizwe kusukela ngomnyaka 1987 kusiyafika ekutshoneni kwakhe ngomnyaka 1999. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela wokulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawuloncindezelo lobandlululo wabamhlophe ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uzulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamathumi amabili unkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999 ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980 umqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumanyanisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi lapho abasekeli bakhe wahlukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe, babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza laye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakwamela iJombe edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela ukwenziwa nkomo ngesikhathi abantu bemathebelelendi lemiglens behlukuluzwa ngesikhathi segugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankethakechadala wena, wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe, kungalandaba ukuthi isibongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayengumthungameli olobuqosi, esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali phendulela ibala lokuthi mali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi unkomo wayemela labo abancindezelweyo.
President uChamisa uqhakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngobaba uNkomo lalokho ayekumela elizweni langendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela ukuthula ibizwe lithole ukuthula. Yikho kunje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuzulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa uNkomo.
USibanda uqhubeke ethi uNkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga ukuqakathekise izikhundla. Utsho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC okumele zenziwe.
Besilalo ilolo lokuthi iZANU lokhu lisho ukuthi ibe yiyo eyenza konke njalo eyenza umathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi, kusuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord ngomsenziwa ngokuthanda kwezano, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kwezano kungazange kube lokulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabi ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabatsha umhlanhlamoyo uncome umqabuko ethi ilanga lokufa kukaNkomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba likhefu lelizwe.
Mna mbonani kungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day, kube likhefu ibe national holiday njenge-Unity Day esiyanisukuba layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singaze samkhohlwa ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa, ebotshwa konke lokho esenzela thina ukuthi namhlanje sibe abantu abakhululekile eZimbabwe.
Unkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe wangcwatshwa endaweni ebekwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikankomo phakathi kwedolobho leBulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela impilo kamoyi uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolonkomo owatshona eminyakeni emibili edluleyo ngelanga lalamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ukumiswa kokusebenza kwemali zakwamanye amazwe okuqale ngeviki edluleyo ngomvulo sekuchiye uzulu ophila lemikhuhlano ethile enjengabochukela, o-hypertension leminye ebhekane lobuzima obubangelwa yikuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi kanye lokusilela kwawo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwemithi yalabo abaphila lemikhuhlane ebenza banathe imithi okwempilo yonke bakhala ngobunzima ababhekane labo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi kanye lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Unkosikazi Sifiso Ncube ongumongikazi uchasisa ngemikhuhlane enza umuntu athathe imithi okwempilo yonke ebizwa ngokuthi ngama-chronic illnesses.
Le singathi imikhuhlane esiyelaphayo kodwa ingaze yayelapheka ihambe iphele emzimbeni, ihlala ikhona. Ngakho ke kuyabe kudingakala ukuthi umuntu athole amaphilisi athundubeza ubuhlungu, kumbe esingathi khona angamisa ukuthi khona lokhu okukhona emzimbeni kungaze kwaxhwala lokho ku kubulala umzimba kusiya phambili singakuthi ngesilungu yi-control.
Unkosikazi Ncube uqhubeke echasisa ngezifo eziletha ubunzima empilweni ethi okwamanje iningi labantu liyehluleka ukuyifinyelela ukuthenga imithi leyi ngenxa yentengo eqansileyo.
Ye, ama-chronic diseases agoqela imikhuhlane enjenge-diabetes, ichukela, isifuba, o-asthma, ibengakuqambanga. Ngakho ke umuntu kuyabe kudingakala ukuthi ahlale ethola amaphilisi lawa athundubeza ubuhlungu sikhathi zonke. Iningi leZimbabwe lehluleka ukuthi lithole la maphilisi ngoba intengo yakhona iqanse kakhulu lapha ema-pharmacy, and lathi ezibhedlela asilawo ukuthi sibaphe mahala. Kwezinye isikhathi kuyabe kudingakala khona ukuthi umuntu ahambe ngaphandle kwelizwe ayethola usizo, ahambe emazweni anjenge-India kumbe e-South Africa. Kodwa uZulu ucine engenelisanga ukuthi ahambe ngoba imali zakhona zingekho.
Unkosikazi Thobekile Siziba ogcine isihlobo esilomkhuhlane wemvukuzane uveza ukudana ngokuthi abantu sebesehluleka ukwelatshwa ngenxa yesimo somnotho welizwe.
Mina lo sisi wami ole cancer yeliver, so khathesi kunzima ukuthi elatshwe just because of the economy. Kunzima US dollar imali esingelayo. Two, ama medical aids asasebenzi kahle ngenxa yesimo selizwe. Loba siplana ukuthi simhambise outside the country kufunakala i-passport. I-passport ayiphumi masinya. So besicela i-government isincedise isenzele ama emergency passport for abantu laba abagulayo. Khathesi usisi wami kunje usesimeni esinzima.
Umnumzana Kelvin Ndlovu osebenza evinkilini elithengisa imithi uthi amaphilisi alabo abaphila lemikhuhlane enjengabo BP leminye anathwa insuku zonke abasenelisi ukuwathenga.
Ya, amaphilisi silawo, but esilawo kathesi is 80%. For 20% kunzima kathesi ukuthi sikwanise ukuthi sihlanganise khona. Ama-supplier ethu these days amanye amile ukusebenza because of a situation there with start trading in forex. Amanye avela outside the country yabona our manufacturers in Zimbabwe labanye manje atiswa thola lapha bamile manufacture course but wena isidabayenza ngazo basithatha outside of the country. And the challenges is about calling ibonayo kusebadaleni because ibaba la chronic diseases OBP sokuzima ukuthi ogogo ba kwansi ukuthenga amaphilisi lawa because bona baholi pension.
UZulu uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuthi bayaphelelwa izihlobo ngenxa yokuqonga kwentengo yemithi lamaphilisi, njalo iziqondiso zikahulumende zokwaliswa ukusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe lokungaphumi kwengwalo zokuhambisa ukuthi bayezithengela leyo mithi loba ukuya kwelatshwa kuza kwengeza inhlupho ababhekane lazo. Ingcwethi zezempila kahle zithi ngabe ayatholakala lula amaphilisi la, le mithi labo bazabe bencedisa lapho abenelisa khona ukuze basindise impilo zabantu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele ikomiti yedalela ePhalamende ukuthi umthetho osanda kwethula owenqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kakuhle. Ephendula umbuzo wokuthi kungani uZulu engaphiwanga ithuba lokuqalazwisise lomthetho, uNcube uthe bebengafuni ukulimukisa abahuquluza imali. UNcube uthi uhulumende uzabhadala namhla isikweleti senkampani yamandla akagetsi yakwele South Africa e-Eskom kulandela ukuphika kwale nkampani ukuthi isibhadelwe ngeviki edlulayo. UNcube ubuziwe ukuthi kungani umphathintambo wezamandla akagetsi uMnumzana Fortune Jasi ethena imali isibhadelwe yona ingabhadalwanga, wathi akazi ukuthi kuyini obekusenzakala. Kodwa ke uthi izisebenzi zikahulumende zizengezelelwa iholo ipheleni kweyayo nale inyanga. Usibalukhulu webhanga likhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka layo besemhlanganweni munye. Utsheleli komiti ukuthi umthetho omutsha usebenza kakuhle, wasesithi ulethemba lokuthi amapholisa azaphathisa ukulandelwa kwawo ukuze uphumelele. UMangujka ulandule impiko ethi kulezi phathamandla zebhanga le-RBZ ezithenga zithengisa idola leMelika ezitaladeni. Ababili laba bavumile kodwa ukuthi kumele bakhankase ngomthetho omutsha ngoba uZulu engela lwazi olujuleleyo ngawo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gander weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecobungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Nxa sikhangele sizabona ukuthi ama-price alokhe eqongile kakhulu kwezinye indawo sizo uthi ayayehla kodwa akayehli to the extent ababeyikhangelele khona. Njalo into ebezihlupha indaba e-fuel lokunye akukalungi ngendlela ebesikhangelele ngayo kumbe ebebekhangelele ngayo ukuthi uzalunga khona.
Khona kuliqiniso na ukuthi ikhona enye impahla esiyehle intengo?
Kungaba le ndawo ezilutshwane okwenzakeleyo khona ukuthi kulokunye osehlile intengo. Kodwa ukwehla kwakukhona it's not a significant fall. Nxa sikhangele ukuthi impahla eningi i-president ngasikabona ukuthi zehlile to what extent. Njengoba sokuleviki kuphela engxenye it's too early ukuthi sibone ukuthi abamesha zabo ahamba kanjani.
UMnumzana John Mangujka usibalukhulu webhanga le-reserve uthi yena balethemba lokubana amapholisa azabancedisa ukuthi umthetho lo ulandelwe. Ubona njani wena imbiko yena le?
Ubake bazama ukuthi babophe abathengisa imali esitarata buya enye statutory instrument leyana ekaMnangagwa umnyaka uqala, kodwa ngibona ukuthi kwasebenza. Into ekhona yikuthi akula mali emphakathini ama-Zim dollars yala mabhiro angikhona ngakabi maningi kakhulu othi abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayatshintshisa izimali ngesikhathi ababezifuna. Njalo indaba yama-rate, i-rate langikhona elikhona khona lehlile kakhulu uwedlula ama prize ungakhangela ama prize abantu abapheka ama prize abo bapheka bese yenzi rate ebeliphezulu kakhulu so into nxa zingehlanga akubukona ukuthi ama police azanceda ukuthi akhiphe abantu la abathengisa izimali ngoba amanye ama options akukhona ama bureau lani kaka imaningi kakhulu ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayasintelini izimali okusemthethweni.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi yecubungula ezomnotho lapho limuzweke bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBhilithane lo Chris Gande. Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambe wangaphansi ngemva kokunqotshwa kwabuhlungu kweqembu elimelayo iZimbabwe lama-Warriors emncintisweni wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika oweAFCON oqhutshelwa kwele Egypt. Sikhuluma kanje intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe litshewe ngefoko kanya liqembu leDemocratic Republic of Congo emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina wesibaya sikaGroup A. Limpumela ichoba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane yesibaya sikaGroup A njalo lilo mklomelo wodwa eliwuthole lize bewe ngutshekulo bhanqa 1-1 leqembu leUganda. Iqembu le-Egypt leliqede imidlalo yesibaya sikaGroup A lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yithobamunemunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu le-Uganda lilemiklomelo emine ukuthi ele-DRC lona lilemiklomelo emithathu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bebekhangelele ukuba iqembu lama-Warriors lizanqoba ele-DRC ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Obukelela umdlalo kumabonakude uKendi Mgwena uthi yena isimo somnotho amanga kuhle elizweni yiso laso esibangele ukuthi iqembu leZimbabwe lingaphumeleli kumidlalo ye-AFCON.
Mina ukudlala kwama-Warriors kundanisile sibili kunzwisa ubuhlungu, but then ngibona ngani into nje ade siyikhangelele besingazama ukuthi sikhangelele okungcono, sizama ukubalekela iqiniso eliyukuthi nje ngesimo salapha ama-Warriors avele ephume khona vele bekumele bedlale njalo kube isibonelo sokuthi vele baphuma endaweni enjani. Isimo asimanga kahle kwezomnotho, yikho la ukudlala kwabo kube njana. So angibasoli kangako noma nje nidanile.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi iqembu leZimbabwe kumele lakhiwe kakutsha ngemva kokuyanyisa ilizwe elikwenze ngensonto.
Umdlalo wama-Warriors bedlala leqembu ele-DRC ube umdlalo oyangisayo. Into engayikhulumayo ukuthi abafana bethu bapheke imboza kumbe abaqeqeshi indlela abayenze ngayo ibe imboza. Osokumqoka ukubana nxa umuntu epheke imboza, imboza ayibiselwa eziko kodwa imboza iyakutulwa kuphekwe kutsha, okutsho ukuthi ngendlela abayenze ngayo, indlela abadlale ngayo, sokumele konke i-technical department kanye labadlali kuqaliswe kutsha, kubunjwe iqembu kutsha ngoba indlela esidlale ngayo singaqhubeka sidlala ngayo asifisa ngoba lutho kumbe saba liqembu eliphumelelayo kumdlalo wezenguqu.
Umqeqeshi womdlalo wenguqu Anele Nyathi laye usole abaqeqeshi beqembu lama-Warriors esithi badlise iqembu lesizwe.
Uzima sibili ngoba ngeza isithi iqembu elinjengelama-Warriors lidliwe fokanya i-DRC kutshengisela ukuthi kukhona lapho esasilela khona. And mina nxa ngithi ngiyakhangelisisa abaqeqeshi bethu basasilela sibili, ngathi kulandeleni umdlalo ngoba hayi amagame amaningi sibili, imidlalo le eminingi esidlalileyo ibingasimdlalo yokuthi singehluleka ukuthi lathi siphumelele, kodwa indlela nje kade bekhetha ngayo abadlali akusonto engathi mina kumele yenziwe ngabaqeqeshi esingabathi ngabe national team.
Nox Mutizwa kanye lokuda mahatshi loba nje abagadli beqembu lama-Warriors bebebuthundu.
Siyabonga ke Joseph Njanji ngokusinika lolu daba. Osevaleli Praxedes Jeremiah. Siyabanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Chedu tererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
We'll be right back.
very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 1st, 2019. This is Live Talk